Nyanga zvamuguta matanga mine runyararo zvitoro zvikuru zvakawanda zvange zvakavharwa uye panguva dzekuma 9 mangwanani mhomho yevanhu yaungana pacity hall vakazotenderera mumigwagwa yeguta vachiimba nekuisa matombo nezvimwe zvose zvavange vachikwanisa kuwana kudzivirira kufamba kwemotokari muguta. Kuratidzira uku kwaitikawo munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakadai sesizinda Chavalala neNtumbane uko vamwe vevange vachiratidzira ava vapaza chimwe chitoro chechopis vachitora zvinhu. Kuvhurwa kwekotoro yekutanga kwedare reHigh Court uko kwaitwa nemutevedzeri waChief Justice Justice Elizabeth Kwaunza kwambomiswa kukazoenderera mberi mushure mekanguva apo vanhu ava vasvika vakaratidzira panze pedare iri. Mukuru weboka revechidiki mubato reMDC mudunhu revulawayo vamalandu mnove avo vange varivo pakati pevange vachiratidzira vati iyi nzira yeveruzhinji yekuratidza hurumende kuti vanoenda nematambudziko avari kusangana nawo zuva nezuva vachitiwo kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari kwawedzera kutambura uku. Gweta vakolwani Ngwenya avo vange vari pachiitiko chekuvhurwa kweHigh Court ndemumwe wevaona zvaitika uye vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevanhu uku kunoenderana nekodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Vanhu vaidemonstrata ikodzero ravo kariri provided by constitution kuti vademonstrate and mademonstration ayo ichitanga they were very peaceful chero mapurisa ka achiinterfere nedemonstration iyo I think vakadila nedemonstration iyo nenzira iri peaceful because vakafara matekas kuti vadispense vanhu.
Mumwe mugari wemuvulawayo vaMoses Kumbweya vati kuratidzira kwevanhu kwaitika uku hakushamisi nekuti veruzhinji munyika vaive kunhonga svose nemuromo.
Tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu kuti purezidhendi wenyika anongomuka oti fuel yakwira ne 200% amenoti anenge akambofungwa here kuti marepercussions azvo akamira sei and hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekudemonstrata.
Mumwe mfundisi vaSikalo Cele vaudza Studio 7 kuti mamirira aita zvinhu munyika ave kuda kuti vanhu vose kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika vaite maonera pamwe.
Tiri kutya kusangana nekuti tigare pasi tichitaurirana that's why tichitambudzika then mozoti yei chechinamatai kuti mudini namata kuti mwaradini marakupa vatotipa zvinodiwa zvacho ngatigare pasi tichitaurirana. Saka mapoliticians come together, church leaders join them, business community uyai tigare pasi tikurukure titsvage kuti tingagadzira sei nyaya dziri kunetsa nyika yeZimbabwe.
Nhasi range riri zuva rekutanga rakadedzerwa nevemamwe masangano akazvimirira ega kusanganisira veZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU kuti vanhu vagare kumba. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.